kwa tache madamburo chave ni mapoinzi makumba mwe kubamu mitambo mitatu izo javapinza pa musuo we makota finali emukombe mukuru uyu chikwata cha rodo lakama ichi chave kungoda pointi mwe chete kubamu mitambo yacho mitatu ya sara kuti chiwane tikiti re makota finali kubamu gungano re group 4 ngezi yakunda mumitambo yayo yese mitatu yayatamba uyeze yasiya FC Platinum nemapoint matatu asi mushure mekutora mukombe weleague gore rapera murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapeza anofunga kuti vanotora mukombe we Super Cup uyu
pakurima chako panorimwe gorota vanokowa unogora hako uyu saka ndinoraira kuti gore ndinotangwa zvakanaka kune kutarisa kuona bhora kanaka
wawa ne triangle idzo dziri mugungano rimwe chetero dzose dzine point rimwe chete zvimwe zvikwata zvagara zviine mbiri zviri kutamba zvinodakadza makundano aya Highlanders ne Chicken Inn dzadongorerawo makota finali umu mushure mekukunda mumitambo yadarika Highlanders yakarova Blue Chiefs 1-0 Chicken Inn ndokudambura Blue Chiefs 2-0 zvikwata izvi ndokupinda mapoints manomwe Blue Chiefs ne Blue City dzese dzine point imwe chete mugungano regroup 2 iri asi Cape United ne Dynamos dzakaita mangange 1-1 ndokupa Harare City mukana wekudimbura utungamiri hwadzo mugungano ravo Harare City iyo yakarova Rentals 2-1 yave nemapoints matanhatu yakaenzana ne Cape United asi pasi peDynamos iyo ine mapoints masere mubati wehomwe weDynamos vaWebster Marechera vanoti vakatora mukombe uyu mari yakawanda yacho ichatambidzwa vatambi kuti vagovane
kana vahwina imari yevakomana imari yeuri iyo pache zvavo kana vahwina nguwana yekutangira
mukuru wekumahofisi echikwata chimwe chetezvo vaJonathan Machingaidze vanoti imwe yemari yacho ichapa chikwata chavo pekutangira panotanga mitambo yeleague asi ichi chishuwiro chavo veDimbare panguva iyo Cranbourne Bullets iri kudawo mukombe uyu chikwata chinorairidzwa naNedbet Saruchera ichi chave pamusoro pegungano regroup 3 nepoint imwe chete pamusoro peBlack Rhinos neTenant idzo dzine mapoints mana Cranbourne ine mapoints mashanu mushure mekuita mangange Toto neTenax nezuro. Black Rhinos yakarohwa 2-1 nemanika Diamonds nemugovera. Mitambo yesvondo rino ichabudisa pachena zvimwe zvezvikwata zvichapinda mumakota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.